Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 25/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ichokwadi, Honorable Abed Ngobebe vamiswabasa. With immediate effect izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprop team.
Batoro MGCT rochikira kuti rinogona kupatsanuka nenyaya yekunetsana kunotyisa kuitika nenyaya yekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance. Mubato rePDP rinotungamirwa navatenda ebiti munonziwo mune kunetsana nezvenyaya iye. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vovhura Harare Agriculture Show zviri pamutemo.
Vanotora parastata sekunge zvinonzi yava kambani yeZANU PF votanga kuda kusarura vana veZimbabwe nekuburikidza nemapato avo.
The Grain Marketing Board kuchinoyi yopomerwa mhosva yekupinza basa vatsigiri veZANU PF chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rapindwa naPongwe nenyaya yekusawirirana pakuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa uri kunzi MDC Alliance. Nhasi bato iri raita musangano wechimbi-chimbi kuziya mhirizhonga yakaitika kuBulawayo mukutanga kwemwedzi apo vamwe vechidiki vebato iri vanonzi vakarwisa mutevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Thokozani Coupe. Asi semunongedzi wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka Muzvare Coupe sachigaro webato vaLove More Moyo uye murongi wemabasa vaAbednego Bebe havana kupinda mumusangano uyu. Vatatu ava vanonzi vakanyora tsamba kuna vatsvangirai vachipa zvikonzero zvavo zvekusapinda mumusangano wanhasi uyu. Vanonzi vakati havasi kufara nemabatiro ari kuitwa nhaurirano dzemubatanidzwa nekuti havasi kusumwawo uye vanoda kutanga vaita hurukuro navatsvangirai vasati vapinda mumusangano yebato. Musangano uyu unonzi wabuda nechisungo chekumisa basa vaBebe vachinzi mashoko avakataura anokonzera kusagadzikana mubato iri. Mutevedzeri wemubati wehomwe vachautoni Hwende varambawo vakamiswa basa nenyaya yemashoko avakanyora uye vamwe vechidiki vebato iri kusanganisira vaShakespeare Mukoi vambomiswawo basa nyaya yavo ichiferefetwa. Asi Muzvare Tabita Kumalo avainge vambomiswa basa vanzi vadzokere pabasa sezvo vainge vazorwa mafuta enguruve yavakanga vasina kudya pavainzi vanochekuita nekurohwa kwaMuzvare Coupe. vaBebe vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vawana tsamba yekuti vamiswa basa asi vatenda kuti havana kuenda kumusangano asi vakaramba kupa zvikonzero. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDCT vaRobert Gutu.
Nasi musangano wavanhu weMDC uchitungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai waita yatinotiyo muchirungu Extraordinary National Executive Meeting pamuzinda wedu muno mukudzara Harare paHarvest House. Padzewa nyaya dzakati wandei dzakanangana nebongozozo rakaitika kuBulawayo masvondo mashomapfuura. Saka ndinoda kuti vateereri vazive kuti pane zvirongwa kana kuti zvatinga kuti muchirungu maresolutions azobudiswa iwo patsanurwa naPresident Morgan Tsvangirai kupera kwaita musangano wedu wafamba zvikuru zvakanaka chaizvo chaizvo. Chokutanga pana vanonditevedzera Deputy National Spokesperson Honorable Tabita Kumalo vakambenge vamiswa basa vanzi ivo vadzokere pachinzvimbo chavo with immediate effect nokuti wongororo yakaitwa ne probe team yakatungamirirwa na Abita General wedu yakawana pasina humbo wokulanangisa nebongo zozo rakaitwa kubulawayo masondo mashomafura kechipiri pana mutevedzeri wombatwe homwe vachautonwende vakamhenge vaamikwa basa vawende vanzi vachamboramba vari pasuspension maringe nemafindings akaitwa neprobe team izvo zvakanyanyanangana nemahuya vanonzi vakanyora padandemutande refacebook.
Tiri kunzwawo kuti murongi wemabasa mubato vaAbednego Bebe vambomiswawo basa. Chikonzero chei?
Ichokwadi, Honorable Abednego Bebe vamiswa basa with immediate effect. Izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprobe team. Zvakanyanyanangana nemashoko avanonzi vakataura kune rimwe bepa renhau nderenewsday. Zvinonzi mashoko avakataura kana kuti avanokotwa vachitaura munewsday imomo. Anonzi mashoko anosoresa bato chirungu anoti ivo putting the party's name in disrepute.
Mutauriri weMDCT vaobet gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Komiti yepamusoro yebato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP rinotungamirwa navatenda ebiti nhasi yaita musangano wakakosha wekugadzirisa makakatanwa ekupinda kwebato iri mumubatanidzwa weMDC Alliance ayo anonzi angaoda kutsemura bato iri nepakati. Musangano weManagement Committee uyo waitirwa kuGweru. Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vanoti musangano wavo vafamba zvakanaka chose sezvo mutungamiri webato ravo vabiti sachigaro webato pamwe nemunyori mukuru vatora mukana uyu kutsanangurira nhengo dzekomiti iyi kukosha kwakaita kupinda mubatanidzwa. Svondo rino mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGeorge Mukwananzi vakanyorawo gwaro raishoropodza vabiti richiti vakaita hurukuro dzinesimudzira utungamiri hwekuHarare chete vasingatarisewo vamwe vekune mamwe matunhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamafume pamusoro penyaya iye.
Musangano wafamba zvakanaka, vakuru vepati yedu vana president chairperson nasecretary general vatsinidzira kuti kubatana kwemaopposition party is non-negotiable. Vatsinidzira futi kuti vaona progress yataita pamanegotiation. Progress iyoyo inofanirwa kukurumidzwa kupedza tikurumidze kubatana nevamwe tongogadzirisa zvishomanana zvasara president vedu vobva vasaina.
Mazuva apera manga muine kugunun'una mubato renyu kwedzimwe nhengo pamusoro peurongwa hwekubatana ihwohwo. Nhengo dzangachigunun'una idzi dzatambira sei zvamuri kutaura izvi?
Kugunun'una kwakuri kubva pakuti vanhu vanga vachifungira kuti pane chibvumirano changa chakaitwa chinovakanganisa. Bati zvazobuda pachena kuti pane makuhwa nemashoko anga achitaurwa nevesocial media nevamwe vakadaro vanenge vachida kungoputa ukama avataridza patemiri nemanegotiation duku duku pasara. Vakaona zvakafanira kuti tikurumidze kupedza opposition yese inge ichibatana.
Bato renyuwo imo mashoko aibudawo madande mutande mamuri kutaura masocial media rainzi ranga riine nyaya yezvigaro zviri kugowanwa iko kumubatanidzwa weMDC Alliance. Maitaura sei nyaya iyoyi kune vamwenyu?
Taitaura tichiti pamwe chete isusu nyaya huru yatinayo haizi yemasiki. Nyaya huru yatinayo ndeye kubatsira ruzhinji rweZimbabwe, ndo patakatarisana napo.
Saka zvii zvasara zvamungati zvikuru kunhaurirano dzekuumba mubatanidzwa kuti mutungamiri wenyu anga achiisawo runyoro rwake?
Changosara chichemo ndechekuti papangosara kutaurirana masviti mashomanona ekazuru nemasviti mashomanona epalamende. Bati izvozvozvo kana zvangopera zvatinotarisira kuti zvichange zvichipera in the next few days tinenge tava right.
Avanga vari mutauriri webato rePDP vaJacob Mafume vari parunare muGweru neStudio 7. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe nasi vavhura zviri pamutemo zviratidzwa zveHarare Agricultural Show vachiti vafara chose nemhando yepamusoro yezviratidzwa zvegore rino. Vatiwo mwaka wegore rino wakabudirira chose nekuda kwechirongwa chehurumende chekutsigira kurimwa kwechibage icho chinodaidzwa kuti Command Agriculture. Vamugabe vanga vaine mudzimai wavo amai Grace Mugabe avaonekwa paruzhinji kekutanga kubva zvavakapomerwa mhosva yekurova imwe tsvarakadenga yekusouth Africa Gabriela Angels, uyo vakaona ari muhotera navanakomana vavo Chatunga Bellarmine na Robert Jr. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamugabe vakurudzira vemakambani anorima mbeu akazvimirira nevemabhanga vachiti vanofanira kutsigira mabasa ekurima munyika kuti upfumi hwenyika huvandudzwe. Vatiwo mutengo wokukwereta mari mumabhanga uchakakwira zvakanyanya, uye izvi zvinodzorera kumashure mabasa ekurima. Izvo zvinodzorera upfumi hwenyika kumashure.
Financial institutions should also come in to provide sufficiently.
Vemakambani mari vanofanira kupa rutsigiro kumabasa ekurima, nekuti mabasa aya haakwanisi kufamba kana pasina mari. Tinodawo kuti vemabhanga vaderedze mitengo wavo wemari, nekuti kana vakasadaro vanenge vachitokanganisa mabasa ebudiriro.
Zvichakadaro, bazi rezvekurima ndiro ratora mubayiro wepamusoro unopiwa nevanoronga Harare Agricultural Show veZimbabwe Agricultural Show Society gore rino mushure mokukunda vese vairatidzira nekuda kwechirongwa charo cheCommand Agriculture. Mubayiro uyu watambirwa negurukota rezvekurima vaJoseph Made kubva kuna vamugabe. Kambani yeEconet ndiyo yatora mubayiro wepamusoro. Pamakambani ePortion Nhare, Rural Electrification Agents ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani ezvemhando dzemoto. Kambani yeMarasha yewange Colliery ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani ezvezvicherwa. Mukuranwa nezvinobasa yekutengesa mukambani iyi Dr. Beauty Mutombe vaudza Studio 7 kuti vafara chose nemubayiro wavawana, uye vachaedza kudarika apa gore rinouya.
Kana mavina kudai zvinoratidza hard work, zvinoreva kuti takashanda nesimba. Ndinokuda kunyanya kupa kutenda kune timu yakaita kuti basa iri ribudirire tisvike pakuhwina nhasi. Ndinozviziva kuti isusu seHwange Colliery basa rakawanda muekonomi rekuti tikwanise kuti tipe marasha kunyika yese, kutobhako, kune vanoerera huku, kune maindastry edu vese vanoshandisa marasha.
Mune imwewo nyaya, mutori wenhau anoshanda akazvimiririra Anderson Manyere, uyo anoti akarohwa nenhengo yeZANU PF vaEfraim Chizola achibva asungwa Agricultural Show anonzi acharara muchitokisi kwezuva repiri nhasi. Manyere anonzi aitora mifananidzo vatsigiri veZANU PF apo akarohwa. Gweta ravamanyere vakudza ikadzere vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Manyere ariye akarohwa ndiye havi kupomerwa mhosva yekurova munhu, asi ari kuramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nhengo dzebato reMDCT inotungamirwa navamogen tsvangirai idzo dzainge dzawana mabasa kumadepo eGrain Marketing Board kana kuti GMB kuchinoi neLions Den dzakaburitswa mabasa nekuridziro inonzi yakaitwa nevechidiki veZANU PF kuvakuru veGMB munzvimbo idzi. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wakaburitswa basa padepoti remuLions Den vashingirira izuze vanoti kusvika pari zvino havasati vagutsikana kuti basa ravainge vawana rakatopera nekuda kwekuti vanotsigira bato reMDCT. Vazuze ava vanoti vainge vashanda kwemazuva maviri vanoti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavainge vashandira.
Adzoka mafast team ngada ndichinotanga basa. Ndadizwa na supervisor na manager. Inda mea mwea manager kata mkumana yu msikanzi. Ndeta msikanzi wei. Msikanzi a. Chawaya chitoto uruwa na wanisa. Nipiwe fangu machini saka pinza na wei uruweshi. Wei MTC.
Vazuze varoti pari zvino vave parumana nzombe sezvo mudzimai wavo vave kuvaramba nekune rimwe rutivi bato ravo harina zvariri kuita.
Ndabva ndapirirwa ndimhuri. Kana tandiri izvozvo haya mwe wangu kuri kunzwa kukutyika kuti ndinorarama sei nemukadzi chaipa tena tichatoonana.
Asi mukuru wechidiki wezanu PS Mulions Den vameki zumbunu vanoti manyepo kuti nhengo dzavo ndidzo dzakakonzeresa kuti nhengo dzeMDC dzidzingwe mabasa.
No, vanhu havasi kubovetswa basa asi kontrakt yakapera ema 6 months aku ari kuitwa makontrakt nebranzi basa rapera kana rako tichazokushedza.
Mutauriri weMDC team mudunhu reMashonaland West vaBlessing Mandava vakambobudiswa basa reudzidzisi kwemakore maviri vanoti vachapidza nyaya dzenhengo dzavo kumatare dzimhosva sezvavakaita nyaya yavo.
Eliminator vamwe vanhu ndeyekuti vanotora parastatus sekunge zvinonzi yava kambani yezanu PF votanga kuda kusarura vana veZimbabwe nekuburikidza nemapato avo.
Mukuru weJMB paLions Den vaJosaya Zhoya vanoti manyepo kuti vashandi vakamiswa basa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. VaZhoya vanoti vakamisa vanhu vana nekuda kwekuti kwavaienda kunoshandira kwakambomiswa kutorwa vashandi sezvo chibage chainge chisati chawanda zvakanyanya sezvaifungidzirwa. Vanoziva zviri kuitika muJMB vanoti vakawanda vari kupinzwa mabasa ndevechidiki vakaita zvidzidzo zvenational service vanozivikanwa sevechidiki vebhodha gezi vanove nhengo dzebato rezanu PF. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chiguriwa.
Kanzuri yeguta reUlawayo nekanzuri yeUmguza Rural District zvakanyorerana chibvumirano chekuwirirana kana kuti memorandum of understanding, icho chaita kuti vamwe vagari vari munzvimbo dziri pasi peUmguza Rural District Council vaitirwe mamwe mabasa nekanzuri yeguta reUlawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chibvumirano ichi chinopa vamwe vagari veUmguza Rural District Council mukana wekuwana mvura yekunwa kubva kukanzuri yeUlawayo. Mayor weguta reUlawayo Martin Moyo vaudza Studio 7 kuti chibvumirano ichi chaitwa nekuda kwekuti kanzuro yeguta reUlawayo sekanzuro yakakura inokwanisa kuita mabasa asingakwanisi kuitwa nekanzuro yeUmguza.
Isu as uLawayo City Council tine capacity to provide certain services zvisingakwanisiwi neMguza. Basically ma services acho ndao kuvapa mvura, kutakura sua yavo, marara avo nekuita maroads.
Nzvimbo yeUmguza Rural District Council yakaganhurana nenzvimbo dziri pasi pekanzuro yeguta reUlawayo uye munguva pfupi yapfuura pange pachimboita makakatanwa pakati pemakanzuro maviri aya pakuti nzvimbo dzakasiyana siyana dziri pasi pekanzuro ipi. Nzvimbo yeUmtunzini iri pedyo nemusha wePumula asi iri pasi peUmguza uye nzvimbo iyi inonzi yakavakwa zvisiri pamutemo. Vamoyo vati chibvumirano ichi chichabatsirawo kuti vagari venzvimbo yakaita seUmtunzini vaitirwe mabasa ose avanofanirwa kuitirwa nekanzuru sezvo chichaita kuti nzvimbo idzi dzinzi dzavepo zviri pamutemo. Mukuru mukuru wekanzuro yeUmguza Rural District Council vaColin Moyo avo vange varipowo pachiitiko ichi varamba kutaura nevatori venhau vachiti vange vasina zvekutaura zvakawanda. Mumwe mugari wemumusha weUmtunzini uyo angozvidoma nezita rekuti amai Moyo ati ari kufara zvikuru nekuda kwechibvumirano ichi.
Tari nguva yakareba chaizvo tisina maservices anotarisirwa akadai kuita serefuse collection, saka patanzwa nezveMOUUE tafara chaizvo nekuti tirikutanzwa kuti ichaita kuti tiwane maservices ese anotarisirwa kuwanikwa nevagari vanenge vari mumalocal authorities.
Vanome Nhlavano vanove kanzura weguta reUlawayo vati kunze kwekubatsira vagari vanotarisira kuti chibvumirano ichi chichabatsirawo kuti pave nehwaro hwakajeka hwekuti guta reUlawayo richakura sei. Ndakamirira Studio 7 muUlawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa kumaudza nyemba kweIndia anoti vanhu vangangosvika 10 nevaviri vaurayiwa mhirizhonga yaitika mushure mekunge dare redzimhosva rawana mumwe mukuru wechimwe chitendero asingabvumirano nevakawanda aine mhosva yekubata chibharo madzimai maviri. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHugh Zimbabwe Trust rinoti mumwedzi wachikunguru nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzakawanikwa kumatunhu gumi nemana munyika kunyanya kumuzarabani kumachannelland central. Nyanzvi munyaya dzezvematengerwo enyika dzinotiwo sezvo nyika yatarisana nesarudzo nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu dzinowedzera zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka hwando yestudio 7 abata muzvare Stavile Dewa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHugh Zimbabwe akatanga nekuvabvunza kuti kutyorwa kwekodzero kwakakwira zvakadii mumwedzi yavataura iye.
Human rights violations ari kurekodwa neHugh Zimbabwe through my human rights monitors edu atiri kunyanya kusangana nawo ndekutyisidzirwa kwevanhu yatinoti intimidation pachirungu nekunyimwa vanhu chikafu chine chekuita nematongerwo enyika then nekufoswa kuenda kumusangano ine zvechekuita nezvematongerwo enyika zvichati
pane vakafa here.
Aiwa tisati tasangana nekutsvuka kweropa revanhu but panengone vamwe vanenge vachingorohwa.
Nzvimbo dzakanyanya kunetseka nyaya iyi ndedzipi uyezve munofunga kuti chikonzero chacho chingava chipi?
SeHugh Zimbabwe tiri kuona kuti nzvimbo dziri kunyanya kunetsekana nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu inzvimbo dziri kuri kuitwa restructuring process yezanu PF from cell branch neward level nekunzvimbo dziri kuitwa mapresidential interface rallies iko kuri kufoswa vanhu kuenda kumarallies nevanosapota zanu PF. Mukatarisa pane rali yakabva kuitwa kuchinoi nekushungurudzwa kwevanhu pakaitika ikoko neimwe yakaitwa kumashingo neyakaitwa kwamutare neyakabva kuitwa kumatebeleland kugwanza.
Makambotaurawo here navanhu vezanu PF nenyaya iyi?
Tina programu dzakasiyana siyana tiri kuita mamwe acho atine target lobbying iyo yatiri kutarisa vari kunyanya kupara mhosva idzi tichivaendera munzvimbo dzavanogara tichida kuti taitaura navo tivaone kuipa kunokonzereswa nenyaya dzemhirizhonga kuti vagadzirise zvinenge zvichinetsa kushungurudzwa kwevanhu.
Muzvare Stavile Dewa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHugh Zimbabwe Trust vanga vari parunare natanonoka wande westudio 7 vari muHarare. Iye zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa mashoko anotaura pamiro hurumende yeAmerica paudyidzana kwayo neEthiopia neKenya.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kuona kuti hakuna vanhu vanopa chikwata cheISIL kana ISIS mari yokushandisa mumabasa eugandanga. Bazi remuAmerica reState Department kuburikidza nechirongwa chinonzi Rewards for Justice rinoti richapa mubayiro wemamiriyoni mashanu kumunhu anopa umbowo hunopa kuti vari kubatsira ISIS nemari kana zvombo vasungwe. Asi kuburikidza nekuba mari kubva kumigodhi yeoil yayakapamba muSyria neIraq, ISIS yakakwanisa kuwana mari yakawanda yekuita mabasa eugandanga. Akandika kutanga munyori muhurumende yeAmerica kana kuti Secretary of State achipa mari yakanangana nevanhu vanobatsira ISIS. Wose anenge aine umbowo hwevanobatsira ISIS anonzi atumire mashoko kuhofisi yeRewards for Justice kuburikidza newebsite inoti www.rewardsforjustice.net. Kubva zvaparurwa chirongwa cheRewards for Justice muna 1984, vanhu vanopa umbowo vapiwa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tinotenda tanonoka. Zvinotomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa chedu cheLetstalk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tangatine hurukuro nemuimbi Selma Mutukudzi. Regai timboenda kuchirongwa ichi munzwe zvaitika.
Tinakuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu pa Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye aiwa nasi semusi wechishanu kudai tiri kubika hanga pano nasi Selma Mutukudzi. Tichange tiri kukurukura nemuimbi Selma Mutukudzi achitiudza kuti kukarwi yako hangasa akakanyura afungeiko.
Hangasa ndakasenda pairi nemukoma wangu anoitwa Sandra. Taingoda kungozvikurudzira nekuzvisimudzirawo sevanhu vane vari mumhanzi. Saka hangasa ingori nziyo yekufara.
Zvinorevei zvekuti hangasa? Nekuti kana uchiteerera muri kuti imi munobika hangasa nemagitari asi zvinorevei?
Ndinoshamisika chaizvo vanhu vakawanda vari kundibvunza hangasa zvinorevei. Izvi ratakakura tichitaura zvekuti ndaifunga kuti rinotozivikanwa nemunhu wese asi ndikaona kuti ndofunga chaitaura kumba kwedu tega. Hangasa zvinoreva chikafu chinonaka chipi nechipi. Saka taiti tichikura kana kukabikwa raisi nechike ndoti ii nhasi tiri kudya hangasa. Nhasi tabikwa hangasa. Isu chokuti takagadzirira vanhu hangasa inonaka nemagitari. Hangasa uri mumhanzi. Ngoma yauya. Ngomanya yauya. Dokwani yazouya ngwenyambira.
Kwa muri kuridza here kwa mungade kuti vanhu vauye iko kupera kwevhikirini?
Mangwana Saturday tinenge tiri kuclub Manake.
Ehe, iri papi? Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chinoteverwa nechaunga cheDynamos chadongorera panhongonya yeCastellaga Premier Soccer League mushure mekudambura chikwata cheHaumine neZuro. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Pari zvino, Dynamos ine mapoints 42 asi yakanwisa zvipodzwa zvakawanda kudarika Chicken Inengezi Platinum Stars. Zvekuti kurova kwavo yadha kukasangana nekudamburwa kwemagamecocks nehwange pamwe chete nekurohwa kwengezi Platinum Stars kana kuti madamburo neHighlanders kunosiya Dzimbare yave pamusorosoro. Madzimbare ari kubhebha moto mushure mekuriraka Haumine 6-0 neZuro. Zvekuti vatsigiri vechikwata ichi vari kutarisira zvimwe chetezvo neyadha munzira yavo yekutora mukombe weleague pamwe chete nekudzokera munhabvu yemuAfrica gore rinouya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi muzvare Susan Mwaira vanoti chitima cheDimbare chasimuka vachiti ivo hachisi kumira payadha asi kuti chananga kunotora mukombe.
Vaya vaimbotidzikisira vave kumashure isu tukutoitora ligi vachida vasingade ende vachatofenda.
Asi Chicken Inn kana kuti magamecocks ane mutambo usina kunyanya kuoma apo vari kusangana nechipangano iyo isina nhoroondo yakasimba apo inotamba kunze kwemusha. Asi mutambo mukuru sondorino ndeuyo uri kuBaobab Stadium mangwana zvekare apo Highlanders iri kusangana nengezi Platinum Stars. Capes United yakananga kuAscott Stadium Gweru uko iri kunotamba nechapungu. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera FC Platinum vs Black Rhinos Mandava, ZPC Kariba vs Harare City Nyamunga, Sondo Bantu Rovers vs Haumine Baba Fields, Triangle vs Blue City Gibo, Cholocho Pirates vs Shabani White City. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekunetsana kunotyisa kunonzi kuri mumapato anopikisa ari kuedza kuumba mubatanidzwa sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa. Tombotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDCT rotyirwa kuti rinogona kupatsanuka nenyaya yekunetsana kunotyisa kuitika pamusoro pekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gande.